Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 13 na 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zesa yoyambira kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino nevachangosarudzwa kutungamira nyika iyi vaDonald Trump. Kusagadzikana kwezvinhu muMozambique kukanganisa nyaya dzekutengeserana mudunhu reSADC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zesa iri kuyambira kuti magetsi achatanga kudzimwa zvakare zvakanyanya sezvo gwenya remarasha rekuwange risiri kushanda zvakanaka. Mumashoko kuvatori venhau kambani iyi inotiwo gwenya rinoshandisa simba remvura rekukariba ragara ragwadama nekushaya mvura. Vamwe vakawanda vataura neStudio 7 vati magetsi ave kutodzimwa kwemazuva maviri. Mukuru wezesa vaSidney Gata vaudza Studio 7 kuti iite zvekutumira mibvunzo. Asi tanga tisati taita izvi pataenda pamepo. Mukuzeya nezvematambudziko anokonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Makambani mazhinji anenge akumanikitswa kushandisa majenerators. Ongoro yetakaita inoratidza kuti mutengo wekwati yegenerator tiita sa per kilowatt hour inenge yausvika 33 cents per kilowatt hour in US dollars, right? Zvichireva kuti inenge yakusvika more than 2 times normal price inoshadyiwa nezesa.
Izvi zvinorevei?
Makambani mazhinji anonge akutadzirwa kuproduce. Nekuti mamakosti wayo haazo hapantiza mita. Kakaona ime retailer, retail sector, retail supermarket, which I cannot name, on professional ground. Last year, la furat, nakashansama meters 80, shika 33,000 liters. Magetsi angachina maswachi wayo. Takawa rigoreni wa shansa about 3 million liters, kubapa 37,000 liters. Tikabu hii multiply marema liters yue 3 million liters. Kurewa wati supermarket hii yaka shambita $4.5 million cost yima gates. Yima generator mamadini. Shanta diesel. Tikabu hii rengi marepoya zini maintenance yima generator. Sasa unita suwe profit ya chukana uri kambani. Kumining sector, tuliku nchobuti. Wane manosu zavaka itanu for $500 million. Sasa yaku dishungu zanje kuti last year, zane PF yaku wenda kuma election in the opposition. Takanzwa kuti president vakavhura wange power station unit 7 unit 8 yanga yagadzirwa nemachina. Zvino gwaro rese rataura kuti yafa yabuda maintenance. Kuyazofa sei yakavhurwa last year panenguva negore.
Saka pangagadziriswa sei kuti dambudziko iri ripere nekutiwo iye iri kutiwo rimwe dambudziko nderekuti kukariba hakuna mvura.
Vakainonokera Colgate. Magate has a short term plan. Zvinhu zvinoitwa zvinorongwa pane nguva yakareba long-term plan. Magetsi atina waya akagadzirwa naSmith kuma-1965, 1960, 1940. Saka haungati uri hurumende kati wapinda muhurumende worara nezamo mukana wechiti magetsi haana kwaanoenda. Iyo climate change iri kuuya tiri kuinzwa. Mvura yekukareba inobva kuDRC. Saka nekuti kunzi hakuna mbere zvakanaka taifanira kungomidzivaka kuti mvura yedu ichapekera yashoma. hatina chitambo juma baka. Saka ari gadiri siki do andata utawa eno parifi. Endi kuti gadiri ni hazima gizi. Kuti hizo chana magizi. Chumbo tinasi haona ini besa chacha. Unu mara ya kawani. Chumbo tamuka teta rumpura kanaka ilu maski awe mnumi kumbako. Adi mbogu niti magizi. Yotu wa 5 years.
Nyanzi, mnyanzi zveupfumi muzvina fundo Gift Mugano vanodzidza paDurban University of Technology vachitaura fari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden varikusangana iko zvino kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nevachangosarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump. Aka ndeke chipiri vaviri ava vachisangana kubva muna 2020. Muna 2016 pavakasarudzwa kekutanga kutungamira nyika, vaTrump vakaitawo musangano wakadai nevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaBarack Obama. Misangano iyi ndeyekugamuchidzana masimba murunyararo. Mukuziya nezvekukosha kwakaita misangano yakadai, tabata gweta uye vachishanda nesangano All Hands on Justice ava Kennedy Masie.
Zvakakoshera yatingati democracy yemuAmerica munomu kuti kanawo maelections apera, president anenge achinzi ari kupinda afa kupindawo achiziva kuti ari kusvika achibato office yakasiyo zvakanaka, ende office inofanirwa iri iyo ichava ichitungamirawo nyikawo zvakanaka. Saka izvi zvinobatsira kuti whatever my institutions angaiva achipresidewa over nava Biden aveo achiacceptawo kuti aiwa pakuya mutungamiri mutsva anovawo vaTrump. Ende zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence in kubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amataurayo anezenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikova Trump musi wa20 ndirawo gore rinowe?
America ine matingati mainstitutions arasimba. Saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo. But tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokwawo achida kuappointawo vamwe vakewo vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake sanew president. Saka mapazi aya anicharamba aripo, ende zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vachauya navo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanongovasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamasiye tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya, sarudzo dzakaitwa musi wa5 mbudzi, asi vaBiden vanoramba vari muofisi kusvika musi wa20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti?
Izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reAmerica, ende zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo. Nango yedu takazoona kuti pamaelections akapfuura apo pakaita senge pakanga pakuda kuti asinge pakuda kuta dambudziko. But the reason why pachizoita kanguva ikakaka kwekuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January, inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections ave achiwinda down, ende kana pane mapolicieswo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvaanenge achiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa rePodemos muMozambique vaVenancio Mondlane vange vakurudzira vanhu vemunyika yavo nhasi kuti varatidzire nhasi namangwana vachivhara mabhodha. Izvi zvinotevera kugunununa kwevanopikisa kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo vanhu vari pakati pe40 to 50 kana kuti between 40 ne50 vaurayiwa kunyanya nemapurisa mukuratidzira kuri kuitika. Asi hurumende yenyika iyi iri kuramba kuti sarudzo dzakabirirwa ichiti vanopikisa havadi kukundwa sarudzo. Nyaya yekuradzidzira kweMozambique inonziwo iri kukanganisa zvikuru zvinhu mudunhu resadak kunyanya panyaya dzekutengeserana. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Zvino kuna kukanganisa mabasa evanhu nenyaya yekuti zvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinokwanisa kumira kugadzirwa nenyaya yekuti hakuna kwazviri kundotengesewa, vanhu vangomira panzira vasingakwanisi kutambira mhuro yavo, kana kuti makambani anogona kurasirwa vhiki nekuti vanhu vakanga vangomira vakagara panzvimbo vasina chavari kuita vachibhadharwa vachimira kuti mapoda afurwe, zvinogona kukanganisa kuti zvoupfuma.
Asi semaonero enyu, sadhaki inokwanisa kugadzirisa here nyaya dzakadai kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzinge dzichifambira pamberi zvakanaka mudunhu?
Hongu chinhu chisinganetsi, asi chinhu chanofanira kuti sadhaki haisati yava nemasimba akawanda kuti vanoti zvavanenge vakataurirana zvavakanyorana pasi vanozviteedzera. Saka naizvozvo hazvibvunyatsi kuita kuti vanhu vateedzere mitemo semateedzero aainifaakuita.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya dzesarudzo inyaya dzinofanirwa kuitwa pajekerere, dzinofanirwa kuita kuti vanhu vese vave vakasununguka, ende ndiyo hwaro hwakaita kuti vanhu vakawanda vati vaende kuhondo vaendera kuhondo kuti vanhu vavhote zviri pachena. Saka naizvozvo vatungamiri vesadhaki vazhinji vanhu vakarwira nyaya dzevhoti, asi ivo vava muzvigaro toona sekuti vazhinji vavo vanongoita masarudzo dziya dzekuti dai ndaita masiya ndaita kuti tingoita sekuti pane zvaitika, asi vanoona vanenge vari kunzi vanenge vachiti pamwe maitiro anenge achiitiwa musarudzo yacho anenge asina kutsarukana, nekuti kwese katinoona kunoitwa sarudzo dzinenge dziri pachena vanhu vakaputikana vose mativi anenge aenda kumavhoti. Masimba anochinjanwa pasina kutaridzira kana kuurayana kweyanhu kana kupondana kunozoitika kana kuputsana nokupisana kwetingati zvivakwa nezvinhu zvinenge zviri munyika. Tingapa muenzaniso wakaita zvakaita kuputsana nedzimwewo nyika dziri muno musadhaki dziri kuradza kuti dziri kutora dziri kuita sarudzo pajekerere.
Dr. Calvin Mudzingiri inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare. Musangano wepagore weAfrica Journalism and Media Summit watanga nhasi muHarare uchitarisa nyaya dzekushandiswa kwemishina yechizvino zvino pamwe nekutarisa nzira dzinoita kuti makambani anoburitsa nhau ararame munguva dzino apo mari iri kunetsa kuwana. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau nevanotungamira masangano anomirira kutorwa nekuburitswa kwenhau vari kupinda mumusangano uyu vachizeya mamiriro akaita zvinhu. Mukutorwa nekuburitswa kwenhau panguva iyo pava nemishini yechizvino zvino uye mari dzichinetsa kuwana. Mukuru wemedia center muZimbabwe vaErnest Mudzengi vanoti upfumi hauna kumira zvakanaka munyika nekudaro vatori venhau vave kungoshandiswa kunyangwe nevanoita zvematongerwo enyika kufambisa mashoko asina chokwadi chakazara.
Haizvi mukatarira maitavurombo mumapato kana kuti maorganizations anoita nezvekutora kwenhau nekubudiswa kumashoko, izvi zvakonzera kuti pave nouori. Vatori venhau havachaiti basa ravo nemazvo, havachatevedzeri hwaro huya hunganzi maethics.
Mutungamiriri weAfrica Editors Forum vachechiri Oteno vatiwo kunyange mishini yechizvino zvino ichiita kuti basa revatori venhau rive nyore haigone kupedza matambudziko ese ari kusanganwa nawo nevatori venhau.
Of course, it doesn't solve all the problems around distribution because there are still those who are not connected. Adaptation is the first key thing. I mean, the African story is the African story.
Havipedze matambudziko ese kunyanya takatarisa nyaya yekuti vamwe havasati vavepadande mutande. Vatori venhau vanofanira kudzidzawo kushandiswa kwezvinhu izvi nekukasika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, Maisandra Mazunga, vati mishini yechizvino-zvino inofanirwa kushandiswa pamwe nekuzivikanwa nemunhu wese.
AI iripo, patunoti idzike midzi chaiko, kuna na Binga chaiko, kuna mauma community radio station edu, kuna na Chipinge kuchecheche kugarawa. Tukudao kutiva zileo, vashanti seo, but nao zinenge data, chunu chino dura. Takatarisao ma smartphone, chunu chino dura.
Mutori wenau apinda umu msangano uyu, Piritichavango, atio mishine chizino zino, inoshandiswa pamadande mutande, iri kuita kuti basa rake rive nyore.
Ende zvinondibatsira pakuti basa rangu renge rave nyore, zvinhu zvainditorera pamwe awa ndichiita. Ndakukwanisa kungozviita nemaminitsi mashoma-shoma nenyaya yekuti ndakuziva ma-technologies nematools ari advanced anondibatsira kuti ndive ndichi.
Rimwe remasangano akaronga musangano uyu reConrad Adenu Stiftung rinoti kutafuka kwenhau nekufambiswa kwemashoko kwakakosha zvikuru nekuti ndizvo zvinotsigira gutsa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJennifer Muswere, avo vange vachitarisirwa kutaurawo pamusangano uyu, vaudza Studio 7 kuti vakundikana kuuya pamusangano uyu asi vanotarisirawo kuzotaura mangwana pazuva rekupedzisira. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedinginira rinoti Reinventing Journalism in the Age of Disruption. Sangano reUnited States Aid for International Development, kana kuti USAID, ndiye rimwe remasangano anotsigira musangano uyu gore rega-rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, mobva matifarira kubaya kana kuti kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara vanoti kunyangwe mvura yatotanga kuturuka vari kutadza kuwana mbeu nemafotereza zvakavimbiswa nehurumende nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe vakadai ndiamai Gedis Maringire vekwasadza kuchivhu vakaremara makumbo, avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takandra vapedza kunyoresa hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana, hapatorina kureva kuti ivo havari havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo izvi ndichirarama neurema hatiri, bati pari zvi havagoni kutikoshesa, havagoni kutiona. Ndochokwadi chiripo ichocho nokuti taipangwadi dero tiri isu chatanga kupiwa first preference, asi hatina kutonyorwa kwacho, hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwadi 20 kwachi vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvino varemera.
Ndani chikumbirisawo kuti dai waro hurumende yatinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresidential inputs embeu zviri kudiwa takazvinzwa, but kwatiri zvinotiremera zviminda zvitatu zvedhigauli boiti apa tine hurema hwakasiyana-siyana, saka zvimunda zvitatu hatimbotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Inchas Masuka vange vasingadairi nhare mbozha yavo, asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo Pazvakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza itwasa, vakatoita makomba avo, saka pari kupuhwa vamwe mbeu towanawo mbeu vachitodyara. Kana ari kusara fukudzwa nehurumende, leaving no one and no place behind.
asi vanohwira kodzero dzevakaremara musangano wedisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga varamba vakamira nerekuti vari kusiyiwa.
Zvazvinotofanira kuita ndezvekutoti vose vakaremara vo vanenge vakanyogwa kokutanga kuti vomuraini vagova vanovatakuriravo. Tinodavo kurima sezvinongoita vamwe, tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawanira anoitawo vamwe. Musatisiya uye musadya zvevapfupi nokureba. Migove yedu ndeyedu, regai uye kwatiri.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano weZimbabwe International Disability Amalgamation Trust SIDAET uye vari mambo Chimbani Magudu vakabva mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumusangano wekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo.
Zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwo unotoziva kuti munhu uyu agoni kufamba uye kure womuti uyu akune iwo uchingoziva kuti anogara muraini mako. Masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende, saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvunhu nopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 million nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 miriyoni muNigeria vakatarisana nenzara inotyisa. Izvi zvakonzerwa nematambudziko akaita semafashamu emvura, hondo uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeEagle Eye Construction iri muZimbabwe, iyo iri kushanda nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvakirwa dzimba nezvimwe zvivakwa, kubatsirwa munyaya dzekurima pamwe nekuchengeterwa misha. Muhurukuro yedu yanhasi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani vaAlidi Chipanda, avo vari kutungamirawo zvirongwa zviri kuitwa pamusha pavakufa munangatire avo vanogara kuBritain.
Vamunangatire ichokwadi vari kuBritain, asi vakatipawo basa iroro rekuti tivaitire utungamiri pamaprojects avo, tichivavakira, tichivaitira zvose zvavanoda vasipo. Chikonzero chakaita kuti vatitore isu tivaitire inyaya yekuti isu we are the company inoprovider maservice iwayo.
Vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vanoti vanotya kutanga zvirongwa zvakaita saizvozvi vasipo kumusha ikoko. Imi muri kukwanisa sei kuisa chivimbo muvanhu vakaita savamunangatire?
Ichokwadi, kune vamwe vari kutoitirwa utsotsi zveshuwa, vamwe vari kuitirwa nehama dzavo chaidzo, vabereki vavo chaivo, vamwe vanoitira vana vavo utsinye vangava vari kuBritain kana vangava vanenge vasipo, kana angava mushandi kana umwe waangotsvagwawo kunzi amirire kuita izvozvo. Vamwe vanogona kuitwa uchitsotsi chezvakaita saizvozvo. Ndoo matambudziko mazhinji anonyanya kufesana especially kuvanhu vanoitirwa basa vasipo. Asi isu sekambani takaita huerengedzo yese tikaona kuti nyaya yose kana pasina kuvimbika, pasina kutendeseka, hatina kwatinokwanisa kuenda. Saka takakoshesa chinhu chinonzi trust, kana kuti chatingati kuvimbika. Ndo chinhu chatinoshanda nacho inawa kambani, semashandiro andiri kuita navamunangatire pamaprojects ese amakaona pamasocial platform zvakasiyana siyana zvose zvibudiro zvamuri kuona.
Zvirongwa zvipi zvamuri kupa kune vari kunze kwenyika vamuri kuitira mabasa kumisha yavo?
Kuprovider kuvakira vanhu dzimba, kuita marenovations, tiri kugadzirawo even madriveway, tiri kuitawo landscape, kudyarawo loni nekugadzirawo kudyara maruva, zvese zvingada kuitwa kugadzira maplani edzimba. kuba hatinei nekuti uri kupi wherever kwaungava uri tinosvika
ko pamusha pavamunangatire mabasa api amuri kubata
pane musha wose wavamunangatire pane zvose zvamuri kuona zvose zvamira midhuri yamira mabhucha amira mafishponda amira jira horavo ramira zvinhu zvavo zviri kufamba iko zvino tiri kugadzira kuti tikwanise kuvasimudzira main house yatoda kuvasimudzira futi pakati pemusha wavo iwoyo
mava nenguva yakareba zvakadii muchishanda navamunangatire
kubva January ndopandakatanga kushanda navo kusvika pari zvino tiri kungoshanda mune zvakanaka uye tiri kuramba tichienderera mberi vakatomboisawo vamwe vanhu vaida kumbovaitira zvinhu kumasure pati pakanga pazova nemashotikati aiitwa isu takazoinda ipapo tikatanga kumutsiridza zvinhu nazvino tiri kungomutsiridza zvinhu zviri kungofambira mberi
tinozwa kuti imi muri kumanejawo zvirongwa zvekurima nekuchengeta nguruve nehuku zviri kuitwa pamusha pavamunangatire magara muine ruzivo rwekurima here nechakare
ininiwo ndiri murimi pache zvanguwo ndakazvimiririra tichibva kuside reconstruction ndagarawo ndiri murimi saka vamunangatire vamunoona vari kuitawo zvefarming neinei tinee tichitoadvisana kuti murungu apa mamadii kuti mudai apa mamadii kuti mudai nekuti iniwo pate zvanguwo ndiri mufarming
mashoko apa hamungasiyira vateereri pane nonguva
mashoko angu ekupedzira ndoda kusiyira kuvateereri ndeyekuti misha ngaivakwe ungava une manishoni kupi kungava kunze kwenyika kana kupi kwaungava une musha asi kwawakazvarirwa kana padzinde kwawakazvarirwa unozongoda kudzoka zvekumusha wako iwoyo musha wakavakwa
vanoda kukubatai vanokubatai papi
vanokwanisa kundibata pafone nhamba dzinoti +263 782 424147 +263 782 424147 ndo fone nhamba dzandinowanikwa idzodzo
ava vanga vari mukuru wekambani yeEgo Eye Construction vaalidi Chipanda vari parunhare kumadziwa maShonaland Central naJonga Kandemire weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Aiwa chinoima inyanyisi chinoi magetsi ayene ari kunyanya shupa kachinoika digika taona kuna yashiwa magetsi ayene ari kunyanya kuzowandira one side vaika kusheya vakuru kuzizi chinoi havasi kunatsogona kusheya magetsi zvaanaka posi tiri kuti pane dzimwe nzvimbo dziri very crucial dzakaita sehospital nedzimwe nzvimbo dzinopambwa mvura kumawater works ihongu magetsi haafani kushayika ikoko but kune mamwe malokesheni akafanana nemalokesheni anowanika kunana Brundish neGhanu neCherima malokesheni ekuti akango anofanira kupuwawo magetsi zvakafanana nemalokesheni ari kupa magetsi kakaita sekurengi nekunana Chitambo Zimbabwe haifanira kutambura magetsi kudai tine mari yakawanda sindeti management board raises management yarenenge aigadziriswe
pastudio 7 tibatsireiwo munyika muno nyika yeZimbabwe kuti mameja city vachikuita basa ravo here sekare zvataiziva yekuti munhu kana anonzi anopuwe mutongo nokuti first offender repeat offender kana kuti the habitual criminal ngaabviswe musociety ambogarawo izvozvi ukaenda kunomangara zvinotangira pamapurisa unotoona munhu aapamberi pako kudzokera kumba waamangara ushaya kuti zvaperera papi ukaende kwameja city munhu anoita kana kuti makesi anosvika 2030 echingodzoka maanaye mondi mbavha vari kuti tidiiko munyika muno hamusinawo here mutemo
maswera sei vateereri vestudio 7 kana chiri chokwadi chiri kutaurwa kunzi kanzuro ndo yakazviita kupunzira vanhu dzimba ministry of housing isingazivi kuvhotera sisi vanhu vachachema tinokutaurirai dzakuputswa dzimba idzi because vari against dzimba dzisiri pamutemo hamufi makatonga tokuudzai chokwadi
regai nditaure mashoko ekupedzisira paamerica chandakaona hangu pamaelection ekuamerica ndeyekuti vanhu vemuamerica havasati vabvumira kana kuti havasati vatenda kuti mukadzi anogona kuvatungamira panyika yavo because tinoona kuti makore apfuura vadonald trump vakakwikwidzana futi nemukadzi akarohwa izvezvi vakakwikwidzana futi nemukadzi vakarohwa futi kumaelection ndinoona sekuti america haisati yava kuda kutongwa nemukadzi kazhinji kacho regai ndidaro muchidimbu ndine urombo nezviri kuitika pamozambique ngavarambe vakashingirira zvichanaka
ndoda mutoro zvangu nenyesa dhakiri kunzi kuda kuzoita musangano wokuma ma elections munoshichewa nenyamunanga ndoyoyo yotonga nyaya yacho nyaya yacho inobuda zvakanaka izvi ndangarwa ndiye munhu akaba maelections emuzimbabwe anditoone two times achibira maelections ndonzi ndoyoyocheya musangano wesadhaki nekubewa kwemaelections.
Aiwa tinotenda idzo ipfungwa dzevateereri vedu veStudio 7 dzisinei nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsiNdebele. Usakanganwe chirongwa cheLife Talk pachataura nezvaro zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusiswa mthakazo muhle emsakazweni we Studio 7 namhlanje kungolwesithathu mhlaka 13 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
kunongata amasola kungaba nendlela ehlampi yokubana kufakwa ama-solar plant indawo eziningi kufakwe sibili amasolana amakhulu njengba sengancedisa ukubana leli indaba leyamagesi ibe nganene.
Inkampani yezvesa ithi amagesi asezasilela kakhulu elizweni ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esikitshini sewanke.
The peaceful transfer of power is a very, very tough pill to swallow. Ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe ukhetho ukuthi accepte ukuthi udliwe free and fair kaningi ningi uyabe engafuni.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uhlangana lozangena kulesi sikhundla osanda kunqoba kukhetho uMnumzana Donald Trump. Vethukile abachayela izimota ezinkulu abangena kwele Mozambique lapho abamabandla aphikisayo abatshengisela khona emigwaqweni besola impumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani ephesa amandla kagetsi ezesa ithi amagetsi asezasilela kakhulu elizweni ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewanke. Embikweni ewethulela muhla inkampani le ithe uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi seCaribba asiphehli amagetsi aneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Uhulumende uthi uleminye imizamo ayenzayo lapho amankampani athile azancedisa ukwengezelela amandla amagetsi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Ambrose Sibindi ocubungula ezombusazwe njalo ayisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Kana kulo bunzima sibili ngowamagesi singananzelela indawo eziningi. Abantu bavuka khonapho ngama-4 kusiya ku-5 ekuseni amagesi ezehambile. Abantu bazi bayelala kuyengeyama-11 ngama-12 kusiya ngezindawo. Kwezinye indawo yaqeda amainsuku ezimbili, kwezinye indawo isuku lonke engabonakali. Abantu sokufanele badinga igas, so shoot abantu sebebhadala imali eziningi kade zingekho emandleni okubana singene ku-budget. So yilo hlupho olukhona lolokuthi umumo omubi uzananzela ukuthi abantu balama-fridge asasebenzi ngoba ungazozama ukuthenga isitheko ufake khonaphana. Into ziyabonakala so kuba lohlupho olukhulu. Abantu bayadubeka abantu abasakwazi benzeni ukubana baqalise ngabagcina ngoba sibili njengezakhamizi ziyakhala ukuthi sifelani elizweni lakithi eZimbabwe nxa umumo usonje. Abantu bebekhanya lingayo into leziba ngcono kodwa hayi ikhuba liyatshona nsuku zonke amagezi vele nje asengamagezi ngebiso ngobeqiniso yena ayabuya ebusuku ngayibuyile abantu sebelele so eqinisweni amageza asawazi ukuwabona so kuyahlupha kakhulu khonoko labantwana labazama ukuthi bayenza izifundo nge-Wi-Fi akusavumi ngoba into kuyabe icishile
kodwa sesikhangela yona imizamo kahulumende singathi iyasebenza yini njalo kahle kahle kuyini okungenziwa ukuqeda lolu hlupho
okungancedisa elizweni leZimbabwe khathesi ngomumo esiyibona kule ndlela ezimbili okokuqala ukuthi engxenye kuvulelwe abanye abantu babuye labo bezizama ukuthi baletha amagesi bagaye banike abantu kodwa ngifuna ukutsho futhi khona abo nxalo okusenzakala kungabi ngomumo wokuthi uhulumende uyangena futhi kulawo makhampani kule ndaba le esikhona ngathi esemhlabeni wonke ukuthi kube la masola sibona ngathi amasola kungaba le ndlela ehlampi yokuba nakufakwa ama-solar plants indawo eziningi ufakwe sibili amasola anamakhulu yiwa sengancedisa ukubana leli indaba leyamagesi ibe nganeno ngoba ngalesi sikhathi kathi esikunzima imizamo kahulumende siyabe siyizwa ukuthi kuzenziwa lokhu lalokhu kodwa akuphuthi lutho kodwa kuzenziwa lokhu lalokhu akuphuthi lutho ngatshela ukuthi hayi ngale wange masinya sokungathi ukulunga imithina leni silungisa kule nto esezithengwa akuphuthi lutho so ke ingxenye yokuthi sibe labanye abantu abazagaya amagesi okwesibili kube le ndaba nalesi khangelwa ngathi umhlaba wonke yokuthi kathe sizama ukuba la masolo ukuthi sithole amandla amagesi ngelanga ngoba le mtshina yakhona leyana yiwo abantu bathi le ntengo ephezulu kodwa intengo yakhona ingavele yenzakale ka-1 so kuyasinceda bhoze iminyaka eminingi singelahlupho so sibona ngathi yiyo kuphela imizamo engazama ukuthi yenziwe kathe sukuthi siphathisele
Umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe njalo uyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden sikhuluma nje uphakathi kokuhlangana lonqobe kukhetho olusanda kwenziwa umnumzana Donald Trump esigodlweni sikamongameli eWashington DC bekhulumisana ngemininingwane yokuthi uBiden uzajiyela njani uTrump umbuso ngozibandlela. UBiden unxuse uTrump kulomhlangano elandela umkhuba owenzakala eMelika sikhathi sonke lapho umongameli esededela oyabe enqobile kukhetho. Kodwa uTrump kazange akwenze lokho ekunqotsheni kwakhe nguBiden ngomnyaka ka-2017 ekhala ngokuthi uqilibezelwe kukhetho. Oncintisane laye emele ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngeviki ephelileyo. Unkosikazi Kamala Harris yena uvumile ukuthi unqotshiwe. Incwadi ezicubungula ezombusazwe zithi ngokunxusa uTrump ukuthi bazekhulumisana ngokutshiyelana intambo zombuso. UBiden uzama ukutshengisa uTrump ukuthi kufanele ukuthi umuntu avume nxa enqotshiwe. Umhlangano kaTrump loBiden uza ngesikhathi uTrump eseqalile ukubumba uhulumende wakhe phambilini kokuqala umsebenzi mhla ka-20 ngozibandlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe zeMelika. Umnumzana Tim Moringai ohlala esabelweni se-Ohio khonapha eMelika.
Into lezi zembusazo kumele ziphathwe kuhle ngoba siyakwazi ukuthi ngaphansi kwamazwe amaningi i-peaceful transfer of power is a very very tough pill to swallow ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe ukhetho ukuthi accept ukuthi udliwe free and fair kanengi nengi uyabe engafuni. So mbona mina laphana umnumzana Trump edliwa ngumnumzana Biden kuye kwakungazake kuyenzakale ngoba siyakwazi ukuthi yena uvela kuye i-department lamabhizimusi. So abantu besi-businessmen vele ukudliwa abakuthandi. So yena waletha i-behavior yena leyo kuqala laphana. But nge-politics siyakwazi ukuthi uyakwanisa ukunqoba nokunqotshwa.
So loko kuyenza kaleyo kathesi ngumnumzana Biden is showing the country ukuthi hayi abantu kumele bayehlise umoya. Ngoba siyakwazi ukuthi i-temperature bese sikhwelile lapha e-America bese kuthethiswana okubi and abantu sebekhombana in different instances and situations and inkulumo ingasamanga kahle. So hayi, siyabonga kuNkulunkulu ukuthi everything went well. Ukhetho lwahamba peacefully, akula muntu owadutshulwayo, akulaza uprising eyenzakalayo. Umnumzana Trump wanqoba convincingly, so khonoko kungathiwa kwanceda. Ngathiwa ukhetho lolo beluseduze, amavoti ngathiwa very close. Angiboni ukuthi izinto beziza kuba kuhle lapha.
Ubona ebusa njani uTrump kathesi nxa siqathanisa lendlela abusengiyo ekungeneni kwakhe embusweni okwakuqala ngo-2017?
Lapha engubonayo akuthembisileyo, siyabona ukuthi he has already put people who are loyal kuye, not kuma institutions lama policies awayamelika. So sizabona ukuthi ama promises awayenzayo during election, amaningi anjengokudipota abantu abangela ngihlala kahle, lokutshintsha izinto eziningi, lokufaka umnumzana Elon Musk ezikwazi ukuthi ngowe South Africa, ukuthi atshintshe the consumption of government, lo Vivek Ramaswamy, abantu abayekade bemsupporta through thick and thin, even being among minorities. Kungathiwa sizabona ukuthi bazathatha thuba liphi besebengenile. Ngoba kathesi siyakwazi ukuthi kule nkulumo eziningi, that is negative. But siyakhangela sibona i-stock market, kungathiwa isikhwelile 42%, abanye batsho njalo. Abanye ama-401k sekhwelile by 10,000. So yona leyo nto ekuthi abantu babegcwele izikhwama le mali kuyenza ukuthi abantu bengananzelele izinto eziningi in terms of policy. Ma abantu sebekhangela ama-policies ababayo is ukuthi babengela mali esikhwameni and things will be very expensive. Kathesi sibona amafutha emota achiphile and everything else economic wise ngantwa sesidabuka sesiya phezulu. So it's going to be a mixed bag, but umele sibone ukuthi umnumzana Trump in the second term uyabeme kanjani.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Sixoxela ese-Ohio khonapha kwele Melika. Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuba zidinge indlela eziphakemeyo zokuthola imali ezinjengokusebenzisa ubuciko obukhaliphileyo bokuthapha izindaba, i-artificial intelligence ngesiNgisi. Lenkuthazo iphume namuhla emhlanganweni omkhulu owe-6th Annual Journalism and Media Summit oqhutshelwa eHarare. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezikhulume emhlanganweni lo oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Center for Media and Information Literacy njalo osekelwe yiConrad Adenauer Stiftung ngalezinye zithe ubulembu be-internet kanye lenkundla zokuxhumana wenza kube nzima ukuba intatheli izindaba zisebenze njengakudala lapho ezazisenelisa ukuloba izindaba ezazibalwa kakhulu nguZulu okwakubangela ukuthi kuthengwe amaphephandaba kulalelwe lemisakazo. Lokhu kwakubangela ukuba amankampani ezindaba athole imali eningi beholiswa ngemfanelo. Omunye wengcwethi lezi umnumzana Lennox Mhlanga ongumgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media and Information Literacy uthe kuqakathekile ukuba intatheli izindaba zidinge indlela zokuphanda imali zisebenzisa ikakhulu ubulembu be-internet.
Ukuthi wawubala nje ukuthi xa ngithengise ama-newspaper angu-1,000 ngizathola imali engaka. Okwakhathesi sesishifte saku-social media, sokumele sidinge indlela zokudinga imali kuma-platforms, nayo i-social media, kungaba ngu-WhatsApp,
ngaba ama website ngaba ngo TikTok laba abatsha laba aba asebenzamile ka test even ku Facebook kulomfowethu lapho pilot wakho uwasitshela ngendlela abadinga ngayo imali
umnumzana lesiphiri osebenzela inkampani ye Center for Information Communication Technology site obesemhlanganweni lo uyakusekela lokhu
njengenhlanganiso esayithi sizama-ke iy'ndlela ezehlukeneyo ukuthi sidinge imali kakhulu nxa sikhangeleke online sisebenzisa i-YouTube kakhulu siyafaka ama-programs inhlelo ezijeneyo ngaphansi kwehlelo ethu kuthiwa i-Asaka Online inhlelo lezi zikhangela i-service delivery zikhangela i-current affairs zikhangela agriculture so ziyasincedisa kakhulu ukuthi zingabukelwa ngabantu abaningi siyathola-ke imadlana
omunye obesemhlanganweni lo osebenzela inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba ngumnumzana Loft Dube othi kumele intatheli izindaba zifundele ukusebenzisa imitshina ye-artificial intelligence ukuze amankampani azo athuthuke ofundela umsebenzi wokuba intatheli izindaba umuzi wethu Ncube uthi ufunde okuningi emhlanganweni lo
namhla sifunda ngokuthi indaba zokuthathela indaba sizisebenzisa kanjani ikakhulu thina singabantu abaku-media and journalism ngifunde kakhulu ukuthi ukuhlangana labantu lapha esigodlweni seHarare kuncede kakhulu ukuthi kakhulu nxa sesiya phambili njengabantu abafundayo ijournalism sibe ngabantu abakhuluma amazwi amqoka sikhulume wona amazwi azancedisa abantu ikakhulu ingqubela phambili yabantu abakuma communities local communities
abaphatheke emhlanganweni walonyaka ngabantu abagoqela abafundisa emakolishini ezindaba abafundela ukuba zintatheli izindaba abakanhlanganiso ezizimeleyo labanye abavela kwele Kenya, Malawi, Nigeria le South Africa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe-AP babika ukuba izulu lesikhukhula selidale umonakalo omkhulu eBono State kwele Nigeria lapho kulabantu abangasenelisi ukuthola ukudla. Ele Ukraine lithi ele Russia lihlasele eKyiv lisebenzisa indizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones. Ama-missiles leminye imihlobo yamabhomba etshiyeneyo. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla besuka eZimbabwe lakwele South Africa besiya kwele Mozambique. Bathi sebengena nzima elizweni leli ngenxa yabaphikisayo abatshengiselayo emigwaqweni kulelo lizwe besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa. Abatshayeli abakhulumele Studio 7 abalezimota ezithwala okwenjiwayo okugoqela ilithium, uranium lokunye bathi bethuselwa ngabaphikisayo abathi bazatshisa izimota zabo futhi bebalimazi bengaqhubeka bengena eMozambique besiya olwandle okutholwa impahla ehanjiswa kwamanye amazwe. Esinye isiphathamandla seZimbabwe esikwele Mozambique esicele ukungavethwa ngegama sithe kulobunzima obukhulu kubatshayeli abathwala impahla besuka kwamanye amazwe ngenxa yokutshengisela kwabaphikisayo lava. Sithi njalo zingena kancane kancane izimota elizweni leli ezithwala impahla enengi. Okubandla elibusayo eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane uthi waqilibezelwa ngumnumzana Daniel Echapo weFlerimo yena osengumongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umtshayeli umnumzana Nicholas Gonzo osebenzela kwele South Africa.
kune strike kalabantu bayenza i protest ama election labantu ashaywa ne rigging.
Ye, pho kuyangeneka yini eMozambique? Likubamba njani koloko?
Before kwaba ne strike yastopa, manje yakabizwa losuku lapho bathi kunabantu bavala indlela, bathathela ama truck driver isikhiya, bavala indlela nama truck. Kona manje ama truck amila bafuna angene eMozambique.
Pho liza kwenzani?
Ngathi abantu balinda i-situation maybe ngaba ingasetla bakuqhubeke nemsebenzi. Ara njengamanje akuhambeki insizolo ngabo 8 plus minus ngaba namatraka afika ku-100.
Yes, singathi ngabathwalani o-truck driver laba?
Mina rawahambiswa khona lapha from South East balalayitha i-crofi nemanganisi nebathini lithiyabo.
Abanikazi bamakampani balitshela ukuthi lenzeni nxa selichapha umngcele khonapho.
Abanye bathi silinde situation, abanye bathi layitshani niyobamba ilayini ma kuright then sikhona ukuqhubeka bona. Abanye bayatshika i-direction baphinda bathi amatrak awasalayithi amalodi aye emaphuto bazolayithi amalodi azohamba ebedeni ne-Richtersburg.
Ye, lina lapho elichapha khona kuthiwa ungaphi lapho ojala ukuchapha khona ba?
Mina ngihamba iroute Mozambique mangiye emaphuto from Rustenburg.
Ehe, eZimbabwe khona kume njani? Sizokuthiwa ngani kunjalo emtare kula ngale? Balitshelani abanye truck driver xa likhuluma lapho.
Indawo ngiyazi kakhulu nesituation leya Libombo. Elibombo kuyabheda kuhambeki very khona manje. Amanye ama-border post akuyazi. Mara into ngitshela abantu bafuna ukuya eMozambique via Libombo N4 khona manje bafanele balinde lesituation.
Umnumzana Nicholas Gonzo ngumtshayeli weZimbabwe osebenzela kwele South Africa othola impahla ezingena kwele Mozambique. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende wesabelo seGauteng kwele South Africa usethule imithetho okwesatshelwa ukuthi iza kwenqabela abokuza ukuqhuba amabhizimusi okuziphilisa awukuthengisa ukudla emalokitshini okuyindlela yokuphila kwabeZimbabwe abanengi. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Ngokutsho kwemithetho emitsha elawula ukusebenza kwezitolo ezisathuthukayo ezithengisa ukudla ezidume ngokuthi ngamasipaza kwele South Africa, bonke abanini bezitolo lezi kulesi sabelo kuzafuze babhalele ukuthola amacenci amatsha okusebenza kusukela kuqaleni kwenyanga ezayo. Ukuze umuntu athole leli cenci kuzafuze indawo athengisela kuyo ihlolwe ngabezempilakahle ukuthi ifanele yini ukuthengisela ukudla. Uma thengisa uzafuze achaze njalo ukuthi ukudla akuthengisayo lapha uza kuthenga kuphi. Phezu kwalokho izitolo zabokuza kuzafuze ziqatshe abathile abayizalwane zakwele South Africa njengesinye semigoqo yokuthola imvumo. Umkhokheli kahulumende weGauteng uMnumzana Phanyaza Lesufi uthi zonke izitolo ezisesabelweni sakhe zizasebenza phansi kwalo umthetho.
If you are not registered, you can't operate now. So we are setting out the registration process.
Nxa ungabhaliswanga waphiwa imvumo yokuthengisa ungaqali ukutholakala suvule isitolo ukuthengisa ungela mvumo, amakhansili amadolobho wonke esabelweni azaqiniseka ukuthi umthetho uyalandelwa.
From the 1st of December, we believe that there is a common approach across the province.
Kodwa ke umkhokheli webandla le-Action SA uMnumzana Herman Mashaba uchaya phansi ngentonga esithi bangalingi baphe abokuza imvumo yokuthengisa emalokishini.
We've reached a stage where we says
wonke umnotho wemalokishini kufanele ube sezandleni zezalwane zakwele South Africa. Nxa ungumuntu wokuza uzitshela ukuthi uyakwazi ukuqhuba ibhizimusi loba ule phepha loba awulalo, phuma uphele elokishini uyeqhuba lelo bhizimusi elizweni lakho.
Ngelinyathelo lisekelwa isakhamuzi selokishini leSoweto uMnumzana Titus Motang.
Kulaba bathi awavalwe abantu bahambe, nami ngiyavumelana nabo. Ngivumelana nabo kuukuthi awavalwe. I-government yethu esivotele esingaphansi kwayo ayisinikeze imali ukuthi sikhone ukuvula le-puzzle shop futhi kube ne-business abantu bakhona ukuphila, so as i-crime ikhona ukuyehla.
Esinye isizalwane sakwele South Africa unkosikazi Nolufefe Gwanya ongomunye wamapholisa esigaba eSoweto uthi sebesesaba ukuthenga ezitolo zabokuza.
Into eziningi ziya
sibolile zabo abathengisela abantwana bethu, abantwana bethu bayaphela eSoweto and i-government yethu ayinandaba nathi. And manje kunento eviziweyo ukuthi kufuneka kube ne-code ebhekwayo. Abanye abantu abanaso isikhathi sokubheka la code, bayathenga bajahile bayahamba. So then awubhekanga la code ukuthi kufuneka uyibhekiwe. And then ithiwani leyo nto le, ufike phambili uyayidla le nto lena uyafa or uphekela abantwana bakho bayaphela endlini bayafa bonke. And then ifamily yakho iphelile.
Lokhu kuzabangela ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi abokuzalaba baqhube amabhizimusi emalokishini njengoba eqhutshelwa ezindlini zalaba bantu asebesithi abahambe. Yibo njalo laba bantu okhangelela ukuthi bathenge nxa sekuvuliwe. Isikhulume senhlanganiso ye-African Diaspora Forum kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi lobanje besamukela ngezandla zombili inyathelo lokuvikela ukufa kwabantu abathenga ukudla kulezi zitolo. Kunenge abakwesabelayo ekuqhutshweni kohlelo lokubhalisa kabutsha.
Nakhona nje kunemithetho ama-regulation lawo azo implementwa. Asikufisi kube indlela yokususa abantu bokuza kumabhizinis labade sebewavulile. Uma kuyiregulation akwenziwe ngenxa yokuthi yiregulation ezonceda umphakathi ukuthi udle into ezihloliweyo, kungabi le ngozi lezi esisitholayo ngoba lokho akulunganga emphakathini.
Iningi labaqhuba amabhizimusi ezitolo lezi ezincane ezithengisa ukudla yizizalwane zase-Ethiopia, Somalia le-Pakistan. Kodwa ke bakhona beZimbabwe labo abalalezi zitolo ikakhulu ezithengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini afana leThembisa, Alexandra lakwezinye indawo eSoweto. Kusukela izolo amapholisa aqalile ukungena ezitolo lezi ezithengisa ukudla kuhlolwa ukuthi abanini bazo balamaphepha yini ukuba kwele South Africa balayo yini imvumo yokuthengisa ukudla kanye lokuthi bakuthenge ngapi ukudla abakuthengisayo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguTuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ayi face ka president iyabonakala. Ayi ba ke face ka mnanga buyala. Iface ubuso nje kuphela akumfanele lo muntu lo. Ayi lo wakutwa president ukuthi umnanga kwa ayi face yakhe yala. Ah kushwabene mani ayi ayi ayi. Bathi plastic echikeyo. Kuye anti face ukuthi ka president. Ayi face yo muntu avotelwa ngabantu ayibona. Akula muntu ovotela iface nje sho. Akula muntu ovotela umnanga. Akuso umnanga kwase kumphika ke manje ukuthi ayi. Aso president wabantu. Uyezile ukhethe eBotswana udliwe umasisi kabulalanga muntu lapho kwadlula khona umnyangagwe eMozambique lamanje kuyalwiwa nguye futhi wakwenzayo konke lokhu wa-announce ama-results abeMozambique akula president onje kodwa yena uzophuma kanti uzayanga uzagcina ngayo ngoba hayi sekuphika ke manje umuntu kakhona president ongacaciyo okuba ngumuntu nje hayi hayi
Studio 7, siyabonga ukuhlala njalo lisiphakela ukudla okuvuthwe. Bengithi ndlulise okunye lapha maqondalo omnankagwa ezanpf yonke jikelele. Lethemba babonile ngomsebenzi owenziwe America naseBotswana. Lethemba ukuthi umnankagwa ufundile ukuthi uma kuvotwa kwenziwa njani. Enxa ukuthi into yaziyo kulwa ngesikhathi samavoti. Ukulwa labantu engilethemba ukuthi kathesi uma edliwe uza surrender kahle 100% nxa ukuthi sebonile ukuthi ipolitiki into enjani ngoba bengayazi besadinga ukuthi afundiswe ngoba nidala ukulwa nabantu ethusela abantu ngamasotsha cha abantu ebulala abantu enyamalisa abantu kuyinto oyijwayelele engilethemba ukuthi ubonile ukhethe lobutwana ukuthi kube yi-free and fair nase-American njalo kwaba yi-free and fair. Uyabona idoti oyenzileyo eMozambique abantu manje bayifile kungenxa yakhe othethe abantu beZimbabwe nowavotisa le namhlanje abantu beMozambique bayafa ngenxa yakhe umnankagwa ngenxa yokuthi ujwayele udlame lolizwe eZimbabwe.
Sibone Studio 7 silibone nabantu bonke abalalelayo one okokuqala asibonge nje into eyenziwe iBotswana. I-America vele ngihlala yenza kula problem ye-America vele kutshintshana ama-apartheid 2 i-democracy republic ngamajuti balikana lokhana asinandaba nakho ngoba vele ama-Americans azisebenzela ngendlela yabo. OkweBotswana it's not about changing i-liberator, no, it's about i-policy njengoba uGideon ayibeka uPresident Botswana is about creating indlela ufanele kusetshenzwe ngayo, ngoba if you overstay uyalibala ukuthi njengoba senhleli kakhulu uthi konke kulungile kanti into sezijekile. Nangakithi nje khona kanye komnanagwa i-problem yokuthi sebe-overstayile vele bona abangale eZimbabwe bale-problem yokuthi they just fight i-opposition.
Sibonge abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum, lapho esixoxa khona namazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukumema izizalwane zakwele Zimbabwe esihlala emazweni atshiyeneyo ukuthi zibuye ekhaya zizevula amabhizimusi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo kololokwana kwamatukanduna.